Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Azvisi zvinhu zvinotambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangu buda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar.
Mabhanga onyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes iyo vakaisa madhora ekuAmerica mumabhanga.
Nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu vanobvuma here kuti vaseenzese bepa yonzi yamari. Ndopane question iri.
VaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende haifanira kumanikidza vanhu kutambira mabond notes. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kunyange hazvo veReserve Bank of Zimbabwe pamwe nehurumende vachiti vanhu havasi kuzomanikidzwa kushandisa mari dzemabond note iyo ichatanga kushanda mwedzi uno, mabhanga munyika anoti haasi kuvimbisa vanhu kuti vacharamba vachiwana madhora ekuAmerica here ayo, uye vanotiwo madhora ekuAmerica ari maakaunts avo anogona kusandurwa kuve mari inenge ichidiwa neveRBZ. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavakanyorera kuvanhu vanoshandisa bhanga iri, mukuru weStandbic muZimbabwe vaJoshua Tapambwa vanoti vasingagutsikane neizvi vanofanira kuenda kubhanga kwavo kuti vanopiwa tsananguro. Tsananguro yange ichipiwa ndeyekuti kunyange munhu akatumirwa kana kuisa mubhanga madhora ekuAmerica haakwanisi kutora mari iyi ari madhora ekuAmerica panguva ichatanga kushanda mabond notes. VeBarclays vange vachitaura zvimwezvo vachiti vakuru vanoona nezvekushandiswa kwemari munyika veReserve Bank vanogona kuudza mabhanga zvekuita nguva ipi zvayo, uye vanhu vanofanira kutarisira kuti mari dzavo dzichashandurwa kuve mabond notes kana mari ipi zvayo inobvumidzwa kushandiswa munyika. Zvave kuitika izvi hazvienderani nezvange zviri kutaurwa nemukuru weRBZ vaJohn Mangudla pamwe negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vaiudza vanhu kuti hapana achamanikidzwa kushandisa mabond notes. Mumwe mugari weMuharare asina kufara nedanho riri kutorwa nemabhanga, Malvin Mukudu, anoti zviri pachena kuti veRBZ nehurumende vari kunyepera vanhu.
Azvisi zvinhu zvinotambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangu buda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar.
Imwe nhengo yeZimbabwe Activists Alliance yekuManicaland Tapiwa Chitambo audza Studio 7 kuti zvaakiitwa nemabhanga izvi zvinoita kuti vanhu varegedzekisa mari yavo mumabhanga zvachose.
Bheita kana uine US dollar rako dhora muhomwe ka gaisa pasi pepiro, handiti pane kuti uriise mubank uzoribudise rape pariri worthless.
Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linet Mudewe vanoti vana vemuZimbabwe vanofanira kuramba mabond notes uye vanofanira kupiwa mari chaiyo.
Saka zviri kuvana veZimbabwe kuti vabvume kuti waisa mari yako iri maUS nemaranzi wauda kupiwa iri bepa risingatengi anywhere else.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neRBZ nemabhanga kubira vanhu uye ndozvichaita kuti vanhu varambe mabond notes. Zvichakadaro muzvinafundo Love Mo Maduko vanoti mangwana vachaendesa mapepa kudare repamusoro vachipikisa kuparurwa kwemabond notes uye zvakaitwa navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende haifanira kusimudzira vanhu matemo kana makano kuti vashandise mabond notes.
Nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu vanobvuma here kuti vaseenzese bepa yonzi yamari. ndopa ne question iripo vanhu vane confidence here nema bond notesiwa uye ndo solution here ku crisis yatiri kufesa dambudziko riripo ndoro kuti patakaisa dollar tingadai takamuva kunotsvaga nyaya yekuti toita sei kuti wane currency yedu. Dollarization hazvingorevi kuti inofanira kugara iripo forever and ever. Inofanira kuti after some time moisa wa currency yenyu ndounge makwanisa kuunganidza mari yekunze yakati wande. Now izvinezvi pane mabond notes hakuna mari yekunze and vanhu vari kutora mari dzavo, saka tinoramba tichingoshaya mari mabhengi. Iwo mabond notes acho haagoni kunoreplace maus dollar. Kune mabhizimisi vanogona kunotenga zvinhu outside. Ndosaka muchiona kuti zvino zvinhu zvakutotanga kuda kutanga kuti kushayikwa nokuda kuti vanoodhesa zvinhu vayavaya vanoodhesa rema US dollar. Havaodhesi nema bond notes. Indaigara ndichitaura ndichiti ndakamboti nini trading partner wedu atinodzidzana naye iSouth Africa vane rand. Hazvirevi kuti vana mukasevesa rand mosevesa forever. Even Botswana, even Namibia. Yagara ichisevesa rand but vakazoona kuti vane currency yavo vane mari yavo yavanogona kuisa inonzi pula vamoto dollar you know. Saka dambudziko rapana pandoro kuti mabond notes haasiwo anogona kusolva nyaya yatiri kusangana nayo. Saka vanhu vachangoona kuti uku ndokupererwa chaiko.
Saka muri kuti dei zvaibvira pakashandiswa hapo kana rand Zimbabwe isati yaenda ku US dollar?
Tiri kuwana vanhu vana mazvikokota vari kutaura kuti Zimbabwe inoita trade ne South Africa 95%. Hatina trade ne America. Saka munoona zvino zvinotiomera munoona kuda kuti kusenza US dollar is still not trade ne America. But ne trade ne South Africa. Saka baranda akawanda muno hatiiti problem ye cash.
Mutungamiri weMDCT vamogenchangirai vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atichangotambira anoti gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vazvipira kusangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana kunzwa nezvinyaya iyi vachitiwo ZAC inoita mabasa ayo oga zvisinei nemapurisa. Mapepa nhau eNewsday neDaily News ati vaMoyo vaenda kunozvipira kusangano iri. Hatina kukwanisa kutaura navaMoyo sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yeZimDef inosvika zviuru mazana mana zvemadhora. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa matongero ari kuita bato rezano PF. Tiri kutarisa kwakabva bato iri nepariri parizvino. Thomas
bato rezano PF rakavambwa muna 1963 rikashanda nemwamwe mapato mukurwisa hurumende yevachena kudzamara nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Kubva pakawana nyika rusununguko, bato iri ndiro riri kuramba richikunda musarudzo, kunyange hazvo mapato anopikisa, vachiti bato iri rinobirira musarudzo. Nhengo yeZANU PF inomirira Highfield muParamende, vapsychology Maziwisa, vanoti bato ravo riri kuramba riri panyanga, nepamusana pekuti kubva parakapinda mumasimba muna 1980, bato ravo riri kuramba richikoshesa pamwe nekuzadzisa zvido zveveruzhinji, zvavanoti zviri kuita kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo pose panoitwa sarudzo.
Secret iri pakugona basa iri pakuita mapolicies anoye zvido zvevana veZimbabwe pamwoyo. Mapolicies iyayo ndoite kuti aonekwa nevana veZimbabwe kubva Limpopo, Zambezi, Chirundu kusvika Beitbridge. Vanoona mabasa eZimbabwe anobatika. Ndosaka ticharamba tichihwina nekusingaperi.
Mashoko ava Maziwisa akatsinirwa nemurongi wemisangano muZANU PF vaSevia Kasukuwere avo vanhu vezvakare gurukota rinoona nezvematunhu.
ZANU PF ndo pati yavanhu. ZANU PF ndiyo pati ine zvido zveruzhinji rweZimbabwe. Kubva pakuambwa kwayo kusvika parinhasi, veruzhinji vanoziva kuti musangano unomiririra zvido zvevatema. Uyezve tichitenda vanhu vemuZimbabwe vanoramba vakatsigira pati yavo zvingare mezvingadi
kunyange hazvo amazivisa navakasukuwere vachitibato ravo rinogaro kunda musarudzo mamwe mapato anopikisana nezanu pf anoti bato iri rinobirira pose panoitwa sarudzo zvichakadai imwe nhengo yezanu pf muzvare rudo charedzera vanoti vari kufara zvikuru nekuti bato rezanu pf ndiro rakaita kuti veruzhinji vawane ivhu uye vari kufarawo neurongwa hwebato iri hwekuwanisa vechidiki nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi nokudaro muzvare charedzera vanoti ivo nevamwe vezera ravo vachavhotera zanu pf pachaitwa sarudzo muna 2018 kunyange hazvo bato iri rave nemakore akati kuti richitonga vamwe vari muzanu pf vave kutaura muchihwande kuti mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika varobert mugabe vave kufanira kusiya matomu pamusana pekuti vakwegura asi vakasukuwere vanoti vachaedza kusimbisa bato ravo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 kuitira kuti vamugabe vakunde zvakare musarudzo idzi vachiti ndivo vakazodzwa nanyadenga kuti vatungamirire zimbabwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vanoda kupandukira bato ravo vachasara vari pamhene bato ravo richingotonga kudzama ramadhonge amera nyanga
kuti zanu pf irambe ichitonga pane zvinhu zvitatu pano pamusoro penyika yezimbabwe chokutanga tine vanhu vacho ndimwi chepiri we have land tinevhu handiti chetatu tine mvura toda mvura saka tinofanira kuita mirayiro nezvirongwa zvokuti ivhu ribatane nevanhu vanhu vabatana nevhu mvura yodiridza vhu vanhu vomwa mvura vorarama zvitatu zvabatana sokudenga mwari baba mwari komana mwari mweya mutsvene ivhu mvura zvitatu zvinofamba zviri zvitatu zvitatu tawisisa zvino takati tatora nyika yedu tikati ivhu kuvanhu tikatora mapurazi ivhu rose tikaridhikita kuna varehurumende
vamunangagwa vari kukurudzira kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo kuti rirambe riri mumasimba
pamberi negwaro rezanu pf pamberi negwaro rezanu pf pasi nemandu kana ukasotevera gwara rezanu pf ukatsauka mugwara rezanu pf unosara unorashwa iyo zanu pf hairashiki inoramba ichingoenda ichingoenda igongoenda ichingoenda iwo uchirashika kugorashika ugorashika pameno pakati penyu vanofarira kurashika vachisiya chitima chezanu pf chichingofamba chichingofamba zanu pf ichingotonga 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 vanopanduka vachingopanduka iyo ichingotonga ichingotonga
nekune rumwe rutivi vaimbotungamirira boka remadzimai muzanu pf amai opa muchinguri kashiri vari kukurudzira kuti madzimai achitorawo zvigaro zvepamusoro mubato ravo
voisi remadzimai rinodikanwa nekuti madzimai anewo zvoanoshuwira muupenyu hwavo zvinonzi musha ndimai
mashoko amai muchinguri kashiri anouya apo zvichinzi pane zvikwata zviviri zviri kurwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro chimwe chezvikwata izvi chiri kudaidzwa kuti generation 40 kana kuti g40 uye chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai grace mugabe chimwe chepiri chiri kudaidzwa kuti team lacoste chinonzi chiri kutungamirirwa navamunangagwa zvichakadaro amai mugabe navamunangagwa vari kuramba kuti vari kuita zvezvipoka zvipoka muzano PF vachiti vese vakanamatira pabhachi ravamugabe mubato makaitawo zinyekenyeke apo vakarwa hondo vakati vainge vagura muchato navamugabe vachiti vainge votadza kutonga sangano rezimbabwe national liberation war veterans association rinoti nyika yananga kumawere mashoko aya anotsigirwa nemunyori mukuru wesangano iri vavictor matema danda
dambudziko redu ratave naro parizvino nderekuti zvatakarwisa zvimwe zvacho ndozvatakuona zvaakutimbandidzira zvakare nhasi saka tiri kufunga kuti sekutaura kwaa kuchiita vamwe estage kana chinhano chebindura zvunhu chatinacho kuti tinoda inonzi a democratic society but democracy namo yayo ndeyekuti inotaurwa zvakasiyana nevanhu maererana nezvavanoda vanodzvanyirira vamwe vanoti tine dhemokirasi vanodzvanyirirwa vanoti toda dhemokirasi vane zvavanoita vanotaura dhemokirasi saka isi tiri kufunga kuti ngapave nekusununguka kwevanhu pakuita zvinhu zvavo uye dzimwe nyaya dzatiri kuonawo dzekuti vanhu vanombunyikidzwa nekuita zvakadidi tiri kuti izvozvo ngazvigume mascandals corruption dziri kuitika tiri kutiwo ngadzi
asi kunyange paine zinyekenyeke vakawanda vanoti bato rezanu PF richiri rakasimba zvekuti kuda kuti rave zuru rapinda nyoka kungotaura nekuti muromo hauzarirwe nerwizi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
musakanganwa kuteerera chirongwa chedu mangwana apo tichange tichitarisa kuti madzimai ari mubato rezanu PF ari kukwanisawo here kuwana mukana kana paine zvamunoda kutaura nezvechirongwa chedu chekutarisa zviri kuitika muzano PF izvi tumirai text message kana video pawhatsapp namba yedu inoti 001-202-465-0318 makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 AM pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutongi wedare repamusoro muSouth Africa apa mutongo wekuti gwaro rehurumende rinotaura pamusoro peuori wakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma riburiswe pachena mutongi uyu apa mutongo uyu nhasi mushure mekunge vaZuma vamisa danho ravo rekuda kurambidza kuburiswa kwegwaro iri kuti rionekwe nemunhu wese vaZuma vashamisa vanhu vose kusanganisira vatongi paziviswa nechikwata chavo chemagweta kuti vave kuturura gwaro ravo rekupikisa kuburitswa kwegwaro iri iro riri kuvapomera kuita zveuori mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa munyika nhasi kuti vaite musangano wekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe makurukota enyika mbiri idzi nhasi aswera ari mumusangano kugadzirira musangano pakati pavamugabe navaZuma uyo uri kuitwa mangwana mukuru muhofisi yavaZuma Dr. Bongani Mulunga vati vaZuma vachapinda muZimbabwe mangwana mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge akavabvunza kuti musangano uyu wakakosha zvakadii
chekutanga nzvarenyawenya yekuti iko sekuziva kwamunoita inini zvinhu zvizhinji zvinoshandiswa muZimbabwe nyanyanya zvekudya zvinobva kunyika yeSouth Africa zvinotogadzirwa iko kuSouth Africa kuno zvichienda kuZimbabwe zvimwe zvinobvawo kunana Botswana nyangwe zvekupfeka chaizvo kana zvisina kubva kuChina zvinenge zvabva kuno kuSouth Africa saka randarirai inini kuti kutemerwa kwakaitwa mutemo westatutory instrument 64 nehurumende yeZimbabwe kunyangwe zvazvo tisina kupata zvakati tsikiti kuti kudyidzana kwamira pati. Fungidziro yangu ini ndeye kuti kudyidzana kunogona kunge kwakati dzikirei. Mukudzikira ikoko zvinodaro zvichibatsira nyika yeSouth Africa kuti vaite nhaurirano nenyika yeZimbabwe. Izvi zvinogona kubatsirawo zvakare kuti ivo vamugabe nehurumende yavo vange vachinzwisisa kuti zvakakosha sei pakuti vange vachirerutsa mutemo unoita kuti kudyidzana kuve nyore pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeSouth Africa.
Zvii zvamungaone imi zviri zvakakosha kuti ivo vazuma semutungamiriri weSouth Africa navamugabe vazee pavachasangana?
Zvaibatsira chose dai nhaurirano dzavo idzi dzaizopfuurira mberi dzichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti vakauya vakasangana votaura nyaya dzekudyidzana, nyaya dzekutengeserana chete chete, vasingatarisi nyaya yekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvakatarisana nenhau yekuti gore ra2017 ratadongorera iro vazhinji vakabata mapemiti, hapana chinango chekuti zvichagadziriswa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg, South Africa, naMavelas Mhlanganya weStudio 7. Nhasi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nyaya yekudyiwa kunonzi kunoitwa dzimari dzinenge dzatumirwa kumusha, kungava kuhama kana kuvana vanenge vakasara kumusha vabereki vachienda kunze kwenyika. Dambudziko iri rinonzi rakakura chose, izvo zvinonzi zvave kuita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvishandise makambani pamwe nevemichovha kana zvotumira mari kana zvitengwa kumusha. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwewo mashandiro anoita nhengo dzesangano ravo nezvitsvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Matambudziko iwayo ari kuwanika zvikurusa semuenzaniso. Pane vamwe vaitumira mari kubva kuUK kuti imba inge ichivakwa. Aitumirwa wacho aitotora mifananidzo yeimba yaitovakwa pane mumwe musha achitumira murizi wemari. Saka zvinhu izvozvo zviri kuwanika zvikurusa kuburikidza nekutambura kuri kuita vanhu kuZimbabwe. Munhu akangobata mari anototanga kufunga kuti rega nditombotanga ndapinduka, rega ndimbononwa kana zvinodhaka, sekuti zvinodhaka vanozviona vachizvishuvirawo. Asi nenyaya yekuti havatikusenza vanhu vekuZimbabwe, zviri kuzogumisira zvaita kuti vazoda kupinduka kana kudya mari dzevanhu vanenge vatumira. Saka zviri kuwanika zvikurusa zvichiitika chaizvo tine matambudziko akaita saiwayo. Vanotenge vari hama chaidzo zvekuti vanenge hama dzinenge dzatumirwa mari, asi dzotadza kuzovimbika nekuda kwenhamo iri kunyika yeZimbabwe.
Tinonzwawo kuti zvikuru vechidiki vanava vanenge vasiyiwa kumusha vabereki vachienda kunze kwenyika, vakanga vachitumirwa mari idzodzi, vazhinji vaakutopinda mune zvinodhaka kana kuita mapata asingaperi. Muri kuzvinzwawo here kana kuti zvingori kuhama chete dzamuri kutaura?
Aiwa, zviri kuitika zvikurusa kuti vechidiki kana vachinge vatumirwa mari, nenyaya yekuti vazhinji vacho havasi kushanda, saka vari kuzogumisira vaita saizvozvo vakatumirwa mari nevabereki vanenge vari kudiaspora. Uye mapepa ari kuti netseiwo kuvanhu vari kudiaspora kuti munhu akwanise kuti ango achinoona kuti zvinhu zviri kufamba here, havasi kukwanisa kuti vange vachinoona kuti zvinhu zviri kufamba here. Saka kuri kuzogumisira kuko kuti zvone vechidiki vazhinji vari kuzoshandisa zvinodhaka, vachitenga zvinodhaka nemari iyoyo, nepamusana pekuti vanenge vajairira kushandisa zvinodhaka, vozogumisira vaakuzoshandisa mari nedzinenge dzine humwe urongwa dzinenge dzatumirwa nevanhu vari mudiaspora.
Vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vangatora matanho api vaJuru kuti vange vachibatsirika? Toti vakundikana kuwana mapepa ekuti uende kumusha nguva iripo, ndezvipi zvamungakurudzira kuti vanhu vaite?
Zvanoti netei nekuti kuti uti ungatizvoni mapurika ine munonditarisirawo hakuna mupurisa anokwanisa kudaro. Asi kuti zvinotongoda kuti bedzi vange vachitotumira vanhu vanenge vaine mapepa kuti endai munonditarisirawo kutizvoni zvandakatumira kuti zvinge zvichiitwa, ingave kuvakaipa kuti imba iri kuvakwa here, imba yaapapi. Asi zvinhu zvinongozoitika mashure menguva yakareba, nekuti iye wacho nawo anenge ari kufanwa kuenda kuZimbabwe kwachona anenge achishanda, haakwanisi kuti ange achingoenda nguva yese isatina kutarisira. Saka mari inezenge yatodyiwa nechakare.
Imi vaJuru mune sangano renyu rinopinda munyika nokubuda revanoita zvekutengesa ivava, Munokwanisa here kunga muchitumwa nevanhu kuti munoona kana zvingava zvivakwa kana maprojects avari kuita kana ukuona kuti vana vari kuenda kuchikoro here?
Hongu ndozvatinonyanya kuita zvikuru saizvozvo kuti kana vachairi vedu vachinge vatumirwa nezvinhu vanofanirwa kuona kuti vana vatumirwa vacho varipo here. Zvivakwa zviri kunge zvichivakwa nenzira yakanaka here zvave pachidanho here chinoenderana nemufananidzo yavanenge vari kutumirwa nevavanenge vari kutumira mari vangave vana kana hama. Saka tiri kwere basa ratinoita kuti tinge tikurudza vanhu vari mudhayasipora kuti mari dzavari kutumira dzinenge dzichishanda here zvavanenge vatumira dzichinge dzichishanda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland. Musangano uyu unoitwa neUnited Nations uye unonzi Universal Periodic Review. Pamisangano iyi nyika inoiswa pachikero pachitariswa zvairi kuita kuchengetedza kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara uye vati hurumende iri kushanda nemhuri yavadzamara kuita izvi. Asi mhuri yavadzamara yagara ichibuda pachena kuti hurumende haina zvairi kuita mukutsvaga mumwe wavo uyo akatsakatika gore rapera muna kurume. VaMnangagwa vatiwo Zimbabwe yaita zvakawanda kuchengetedza kodzero dzevanhu. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti muZimbabwe makaberekera ingwe. Nasi izuva rekucherechedza kodzero dzevatori venhau kana kuti International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Mumakore gumi apfuura, UNESCO inoti vatori venhau mazana manomwe vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7, abata vaJohn Chirinda, vanoisa chigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, akavabvunza maonero avo.
Saka mukatarisa nhasi sekutaura kwatiri kuita kuti nhasi tine zuva rekupemberera nenyaya dzecrime dzinotaurwa towards majournalists nechichi. Tikuti isusu munhu wese mudunhu ijournalist, asi tine avo vanenge vaenda kumberi. Saka vana ivava vanoda kuti vadzidziswe vagone kuzoshanda mumaradio stations edu. Vana ivava havadi kuti vashungurudzwe. Tinoti pasi nekushungurudzwa kwemajournalists anoita basa mumadunhu, tinoti pasi nekushungurudza vana vane chidokwaira chekuti vange vachipa information munzu, tinoti pasi nekutambudza vanhu vanopa kana kuti kuprovider information. So zuva ranhasi tichipemberera kudai tikuti isusu vana ngavapiwe mukana wekuti vadzidzire kufambisa mashoko. Tikuti vanhu kana vakanga vaine zvinhu seconstitution yedu nyowani inotaura nenyaya yemabill of rights, vanhu vanenge vachiwana mukana wekukurukura. Saka chinhu chakakoshesesa zvakanyanya kuti community radio dzinge dzichipiwa priority kuti dzitaure nyaya yemahuman rights nedevelopment yemudunhu.
Permanent Secretary of Ministry of Information, Media and Broadcasting Services, George Charamba, vakati havasi kupa my licenses iko zvino.
Vacharamba munhu anonzwisisa mabasa eradio, munhu zvakare anotoappreciata emabasa eradio nekuti ndokwavanoshanda. Vakatadza kuappreciata basa recommunity radio, zvinhu zvinotishungurudza.
VaJohn Chirinda vanoyesa chigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vari parunare muHarare nachioneso Jani weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yevabereki vari kunze kwenyika ava vari kusiya vana vari kuZimbabwe, vamwe vacho vachinzi vanoguma voita musikanzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp. Nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mabanga onyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes ivo vakaisa madhora ekuamerica mumabhanga. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voshorwa nemagweta nemashoko avo kumusangano weunited nations kugeneva ekuti hurumende iri kutsvaga vaitaidzamara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rwendevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 2 ngolwezi 2016 nguntungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uzinikele kuziphatha amandla zogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission phezu kodaba lokuchaphaza kwakhe imali yeZimDev. Lamhla kuhlelo lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF sikangela ukuthi abesifazana badlala ndima bani kumpi yenkululeko.
Asisoze sibe le emancipation kumbe ukuthuthukiswa isimo sethu singazange sisisebenzele. Sithembe ukweyama kwabanye abantu ukuthi babe besinika lokhu lalokhuya. Umuntu uyadinga.
Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda inkulumo zokusebenzelana kwezamabhizimusi lohulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo namhla ubikwa ezinikele kugatsha olukhangelane lokulwisana lokungethembeki olweZimbabwe Anti-Corruption Commission phezu kwecala aletheswayo elokuchaphaza imali yesikhwama seZimDev edlula ingxenye yesigidi. Iphephandaba leNewsday lithi uMoyo ubephakathi kokubuzisiswa iziphathamandla zekomishini le ngalintambama. I-Studio 7 ayenelisanga ukuzwa ukuthi uMoyo uvalelwe esitokisini yini kumbe ukhululwe ngemva kokuphendula imbuzo ngecala aletheswayo leli. Sizalethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa. Siqhubekela phambili ngohlelo lwethu lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF. Kambe abesifazana ababekubandla leli badlala ndima bani empini yenkululeko? Intatheli izindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Abesifazane belehlandla elikhulu abalidlalayo ekukhululeni ilizwe kubancindezeli. Abesifazane bake bakhokhela uhlangothi lweWomen's League obeluqine okwamagama. Lolu hlangothi lwalubonakala luqondisa lapho ibandla liphambuka kunjongo yalo. Abanye babesifazane laba abadlala indima enkulu empini babalisa uOpa Mchinguri Kashiri, unkosikazi Joyce Mjuru owethula indiza mchina yabahuquluzi benotho ngesibhamu, uMuyi unkosikazi Thenjiwe Lesabe, uRuth Chinamano labanye. Kodwa iningi labo laphetha lingasananzwa ebandleni selichiwa ngaphandle. Abanye abafana lonkosikazi Mjuru baxotshwa, kodwa abesifazane abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokho besithi lokhe lusese lamandla uhlangothi lwabo njengalokho obekuyikho khona ngesikhathi sempi eyaletha inkululeko. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ngumsekeli womphathintambo ogatsha olubona ngezokukhitshwa kwezindaba lokusakaza. UMathuthu ulilunga njalo lePolitbureau ephethe uhlangothi lwezokuthuthukiswa kwabesifazane lokulondolozwa kwamasiko owaphatheka ngesikhathi sempi ekubandla lePF Zapu. Uthi lokhe behlonitshwa abesifazane ebandleni lezanuPF.
I-revolution ilezigaba. Besikhathi sokulwa uhluthuna umbuso wakho, kulesikhathi sokufunda ukuthi kubuswa njani, kuze kufike esikhathini sokuthi nxa sifunde ukubusa ubusuphinde unanzelela ukuthi kumele abantu bebe le notho ezandleni. Impi ayizange ilwiwe abesilisa kuphela.
UMathuthuthi asebe ngakho njenge-Women's League yikufundisana ukuzimela ngokuzisebenzela ungela abesilisa.
Asisoze sibe le emancipation kumbe ukuthuthukiswa isimo sethu singazange sizisebenzele. Sithembe ukweyama kwabanye abantu ukuthi babe besinika lokhu lalokhuya. Umuntu uyadinga.
Ummeli weMberengwa South esigabeni seNkabazwe uNkosikazi Chiratidzo Iris Mabuwa ngomunye laye owalwa impi ekubandla leZapu. UMabuwa ongumsekeli kamphathintambo wezamankampani lokuthengiselana uthi intuthuko yabesifazane bebandla leZANU-PF ibonakala hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa lakumabhizimusi.
So umama wayethathwa engani i-reproductive responsibility yakhe ngumlandu, ngumlandu wakhe i-punishment kangeke akontributa kubani ku-pension scheme. Kangeke aba yi-permanent person, kangeke aholiswa ekumaternity leave. Kodwa kathesi kuyini osokwenzakala? Umama usehola 100% isalari yakhe. Umama sekwanisa ukuya kumaternity leave. Umama sekwanisa ukuya ku-breastfeeding esemsebenzini. Umama usekwanisa ukuthatha laye i-sick leave nxa engezwa kuhle related to pregnancies. Wonke lokho kwakungekho.
UMabuthi ukwanda kwenani labesifazane edalela eParliamente yisibonelo sokuqakathekiswa kwabo libandla.
Khona lokho ikutshengisela ukuthi khona thina omama sibili imithetho yakuleli isisikhangele yasithuthukisa. Khonapha i-66 lezi saziphiwa ku-2013, sizaziphiwa futhi ku-2018. Yikho kuthi i-constitution yethu.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokuletha umbuso uqobo. USiziba usola indlela abesifazane abasetshenziswa ngayo ebandleni elibusayo.
Kulusizi kakhulu ngoba abafazi behlule ukuhlanganela babe ndawonye ukuze balwele amalungelo abo. Uma sikhangela ke umthetho welizwe i-constitution banika amalungelo kakhulu lasePharlament ukuze kulungise ilizwe ngendlela ke esithi thina nge-merit engelani lokuthi umuntu ungumdoda noma umfazi. Kodwa kubuhlungu ngenxa yokuthi abafazi baqhubeka bevuma ukusetshenziswa.
Usizibuthi umzekeliso wokusebenzisa izikhundla ngumkamongameli uNkosikazi Grace Mugabe athi usesetshenziswa ukulwa impi ezijiyeneyo okubalisa ukuvimba bafuna ukubotshelwa ukuchaphaza imali kahulumende.
Ikakhulu ngendaba zezimdefu ezokutshontshwa kwemali ngoba kulokuvezakala ukubana abafazi imali yayisiyake kumarali ka-first lady.
Uthi lo sekumkhuba wenkokheli kumazwe akuzwekazi le-Afrika ukusebenzisa abesifazane ukuqhubela phambili injongo zabo.
U-first lady kathesi sokusiba nzima ke ukubana ame ngenxa yokukhula kwe-function okuthiwa i-G40. Wamiswa ke ukuya kumarali njalo futhi kathesi usesebenza ke engemuva ke kwenzela ukubana agcine laba abathi generation 40.
UMlondolozi Ndlovu oyintathela izindaba esebenza izimele uthi lanxa beseselawo lawo mandla abesifazane kubandla leZANU-PF akasasebenzi ukuthuthukisa bona lawa mandla.
nxa besilwa kuyafaka omama phambili sike sabona ke kumalanga edluleyo lapho sibone khona omay mawoka besetshenziswa ke ukubana batsho ke lokho okwakufiwa iqembu lelo elezani PF okuthiwa ngele G40 kodwa ke nxa sikhangele omama isikhathi esiningi kufuze benze umsebenzi omkhulu ngoba yibo phela abaningi nxa sikhele weze kupopulation yethu baningi kodwa ke bacinga besetshenziswa ke mahlazayana ke ukulwisanisa ke amaqembu akhona kuleli bandla
Ondlovuthi balakho kubuyela kusimo sabo sakuqala lapho bebesima abesifazane laba inkokheli yesilisa ebandleni lezanu PF ililalele ilizwi labo
politics zethu ikakhulu ipolitics zeZANPF ipolitics zodlakela ipolitics zolaka lokho kubangela ukubana zibethine bengasasebenzi ngendlela efaneleyo kubangela ukubana bekumele besetshenziswa ukusuthisa izifiso zalabo abasembusweni
kodwa uZulu lengcwethi kwezombusazwe bathi selalulazwa ihlandla okumele lidlalwe ngabesifazane ebandleni lezanu PF selehluke lalelo elalikhokhelwa ngumuyi unkosikazi Salimgabe Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisigama
Kusasa kuhlelo lwethu lwendaba isiphathelane lebandla lezanu PF sizakhangela ukuba kulabanye abathi bandla lezanu PF loke lilibandla elingakhipha iZimbabwe kungxaki elikuzo ikakhulu kwezenotho Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Robert Mugabe eHarare kusasa lapho abazakhulumisana khona ngobudlelwano kwezenotho phakathi kwamazwe omabili. UZuma uzafika eHarare kusasa ekuseni. Abaphathintambo bakahulumende wakhe abagoqela ubona ngokudlelana lamanye amazwe unkosikazi Maite Nkwana Mashabe obona ngezomvikela unkosikazi Nosiviwe Mapisa Nqakula obona ngezokuthengiselana umnumzana Rob Davis kanye lobona ngendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba sebefikile eZimbabwe njalo namhla benze imihlangano labaphathintambo bakahulumende weZimbabwe Olunye lwendaba ezibikwa zizaphathwa emihlanganweni le ngolwama special permits ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa wona aphela ngomnyaka ozayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. IZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena Yena othi ngempela udaba lwama special permits lolu kumele luphathwe ngumgabe loZuma bavumelane ukwengezelela isikhathi sawo.
Thina siyakwamukela kakhulu ukuthi indaba le ikhulunywe ngoba siyakwazi ukuthi uhulumeni weSouth Africa kuba nzima ukuthi angezelele iminyaka kulama permit engazange akhulume lohulumeni weZimbabwe yikho akwenzayo ngo-2010 kusaphethe ubaba uMogadi lomama uTeresa Makoni yikho abakwenzayo futhi ngo-2014 sebekhipha ama-TZP kungena lama ZSP lapho kwakhunywa khona lolo wayephethe intambo zangaphakathi uMogadi yikho siyakwazi bake bathintana lobaba uChombo ngemva kokuthi angene abe ngumphathi intambo ezangaphakathi njengoba sesivele sibaka isicelo ukuthi kumele izalwane ezilapha eSouth Africa ngama incwadi zabo zokucela isibabe lapha seziphela ngo-31 December 2017 kumele zingezelelwe. Siyakwazi futhi ukuthi kukhona okukhulunywa kuleli phepha abalihlongoza bathi into umthetho bafake lokho kuthiwa i-SADC work visa. Mhlawumbe kungasebenza, mhlawumbe kungasebenzi. Kodwa ke zonke inzamo ezikhona ezokuthi kuncedwe abantu abahlala lapha ngoba sikhuluma labo bayasisa ukuthi incwadi lezo zokucelisa lapha zi-extendwe. Siyakwamukela kakhulu lokho.
Uhulumende weSouth Africa kodwa obeke wathi kaseyi kwengezelela isikhathi salezincwadi. Ubona uZuma evuma yini alubana ethe wahlangana lomongameli Mugabe baluhluza loluta?
Sina esikubonayo lesikuzwayo ngapha ukuthi njengoba incwadi lezo ngo-2010 njengoba kuthiwa ngama-special permits kutsho ukuthi zazifakwe kusase lohlupho ekhaya kakhulu ikholera lokunye okwakukhona kwakungama-special circumstances. Uhulumende wangapha thine sikuzwa ukuthi angeke aqhubeke enika abantu ama-permit under special circumstances, kodwa angakwenza ukuthi kube le ndlela yokuthi kuphiwe enye i-permit ongasoze kutsho ukuthi i-special permit, i-permit efana nalaleyo asebekhuluma ngayo kugwalo lolu olukhona tesabasebelifake kumphakathi okuthiwa i-green tape olindekele ukuthi lihambe liyo ku-cabinet e-South Africa libuye liye ephalamente kube i-white tape lube ngumthetho ngenye i-permit ekhona. Kanti-ke futhi abanye bayakhuluma inkulumo zokuthi mhlawumbe kube le permit ekhangelele abantu abatsha abantu abasuka eminyakeni engu-18 kumbe 17 bekusiya sika-35 to 40 ukuthi kube yibo abathola ama-permit, ngoba okuvunyelwanwayo ukuthi ayikho enye indlela ezamisa izizalwane zeZimbabwe ezithola imisebenzi ngoba kungela msebenzi kithi ukuthi zibuye lapha e-South Africa.
Umnumzana Nicholas Mabena isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa. Sixoxela ekhona le eMzansi Afrika. Kuhlelo lwe Diaspora Forum ku Live Talk namhla sikhangela impiko ethi abasakhulayo abanengi eZimbabwe basebenzisa imali abayithunyelwa izihlobo labangane kanye labazali abakwamanye amazwe ukuthenga izidakamizwa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa edolobho le-Des Moines e-Iowa ngapha kwele Melika athi sebophe omunye undoda ocatshangelwa ukuthi ucathamele amapolisa amabili wadubula afa. Umphathintambo wezomvikela kwele Russia uthi ilizwe lakhe lizananza isikhathi sokuthula kwele Syria ngolwesihlanu ukuze izizalwane zakulelo lizwe zisuke edolobheni le-Aleppo. Kambe ukhetho lwemilika luzaxazululwa ngumthethwandaba na kulandela ukuvezwa kwencwadi zobulembu be-intanethi ezitshengisa ukuthi unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats engaba wephula umthetho ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wakhe ajiyo kahulumende. Ancintisana laye umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans uthi unkosikazi Clinton kumele abotshwe. Ukuze sizwe okunengi okungenzakala emthethwandaba kulolu khetho, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Kudakwashe Wobe isiphathamandla senhlanganiso yezemithetho eVeritas.
Sikhuluma ngendaba ye-America, sikhangelele i-election esisemaduzaneni ezayenzakala ensukwini ezilandelayo nje, and futhi sikhangele khonapho sibona ukulwisana lo munye wabantu abagijimela isihlalo sokuba ngumkhulu kupresident u-Hillary Clinton ngendaba yama-emails, ukuthi indaba wayesebenzisa ama-emails mayelana lokubusa kwe-America ewasebenzisa ukuwa-accessa kumbe ewathola kumbe ewavula over i-server yakhe engahambelani lama-requirements kahulumende we-America.
Njengomuntu osebenza kulezi ndaba zolwazi laze ngomthetho, yini umbono wakho ngokufakazelwa komthetho kulokhetho lukamongameli la eMelika?
IMelika sitshona sikhangele njengendawo lapho umthetho ohlonitshwa khona. Ngakho-ke inkulumo leyi involve ama-emails ka-Clinton kuyinto etshengisa amandla umthetho eMelika.
Unkosikazi Clinton usakhuluma nalendaba ezama tax release ezakamnumzane Trump. Umnumzane Trump naye usakhuluma nalendaba ezikankosikazi Clinton ezama email. Ngombono wakho kulendaba eziphumayo, kusasele insuku ezimbalwa ukuze kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omusha. Kuyinto engayenze ukuthi abantu abavotayo bashintshe umngqondo wabo na?
Ngibona ngani abaningi babantu sebeyenzile ukhetho lwabo ukuthi bafuna kumbe umnumzane Trump kumbe unkosikazi Clinton. Kodwa okungenzeka ukuthi abalutshwana beyenze isinqumo sokuvotela umuntu phakathi kwabalawa ma-candidate omabili based on impumela yama-investigations awe-FBI ekhangele unkosikazi Clinton kumbe i-IRS xa iphendla indaba zokungabhadali kwe-tax kukamnumzana uTrump.
Ilongo mnumzana ngomnumzana kulakwashe wobe owenhlanganiso ye-Veritas ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe we-Studio 7 eseHarare. Sokusele iviki nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli weMelika. Unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats uzanqikilana lo mnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans. Unkosikazi Hillary Clinton nxa enganqoba uza kuba ngowesifazana wokuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Ukuze sizwe ukuthi unkosikazi Clinton uzakhangelwa njani isimo sakhe lokuziphatha kwakhe ngabavoti, uMike Wobe uxoxele unkosikazi Sithandekile Nyoni ohlaziya ezokuceca.
Laba abahlolayo abakhangela babona ukuthi inketho zihamba njani, kukhanya ngani kusiyafika lesi sikhathi umama lo bekhanya ngani ngaphandle kwenzakalani engathi enxanyuza ngqo. Manje ngemva kwenkemenkeme lezi eziqondana lezincwadi zakhe asisakwazi ukuthi kuza kuthiwani. Uyakhumbula ukwenzakala eBritain? Bathi besiyalala becabanga ukuthi khona laba bathi hayi sizahlala eEurope basebevula izimbodlela besithi bona kusho ukuthi kuzaphumelela. Bamangala sebevuke ekuseni ukuthi kuza kwenzakalani. Kuye ngokuthi kambe laba babatshelayo abantu babatshela iqiniso yini. Nxa kukuthi abantu batshela iqiniso ukuthi hayi thina sizakhetha lo singakhethi lo, kungahamba ngaleyo ndlela. Angikwazi nje ngokukhangela nje ungani kukhanya ingani umama lo engxenye nguyo ozaphumelela. Indaba indoda lizigwenxe kanenge, izigwenxe ihambe yaba lamabatha yasibutha kakhulu. Ngabona yukho engxenye okuzayenza ingane izakuba semuva kancinyane, but asikwazi. Ungaba ngumuntu ophila ngokutsho ukuthi ukhetho luzahamba njani, uyagcina ulala egangeni ungelandla.
Ye, asithi ke anqobe unkosikazi uClinton.
Ye.
Kambe leZimbabwe lingatholani kukhona ukunqoba?
Ngibona ingani ngumuntu ofuna ukusebenza la mazwi. Ngibonisa ngathi mina ngoba ukhangele ukuthi abone ukuthi amazwe ayaqhubeka siyaphambili. Ngibona ingani mina ukunqoba kwakhe kuzasiza indaba ezinjengaseZimbabwe ngoba kalwile eZimbabwe. Uyabona kangimboni ukuthi ngumuntu olwalwe eZimbabwe, ngingazi njalo ngoba awusozwazi ukuthi kutheni. Ngibona ingani lokuvuleka kwezindaba abantu abafuna ukuzofunda, imboni ngani kungaba ngcono. Uyabona ukuthi bathole izindlela zokufika lapho. Njalo labanye abantu nxa yona iZimbabwe ifuna ukusebenza laye, ngibona ingani kungasebenzeka. Kuya ngokuthi abakhokheli bethu bakubona njani, ngoba nxa ungale izinto zibona ngenye indlela, nxa ungapho uzibone ngenye indlela. Ngibona ngathi mina kuza kuba khona ukuthi hayi ubona njani lokhu, wena ubona njani lokhu. Nxa kukhona ukuvumelana, imboni ngani iZimbabwe ingasizakala.
Ye, asithi ke iZimbabwe ke khonapho ke isithola ekutholayo. Kodwa wena okufisayo kakhulu ukuthi ubudlelwane beZimbabwe leMelika bulungiswe kungabe kuyini?
Uyabona enye into engibona mina esizileyo ngaphambilini, iMelika ilezikolo eziningi kakhulu Dube silabantwana kakhulu abaningi abafuna ukuya esikolweni ngibona ingazani mina nxa kungaba lendlela sibili yokuthi abantwana bathole amalungelo okuya esikolo uyabona bafike bafunde lapha babe lakho ukuthi khona basize ababona bengakusiza abangasiza ngakho ekhaya ngibona ingani kungaqhubeka kuye phambili
ungathi njengamafitshane ukuthi abantu bazabe bethabela kakhulu uphi mhla ka 8 kona
hayi mina mboni ngazani umhlaba wonke ngaphandle ungasi ovela kwenye indawo mboni ngani umhlaba mina ukhangele ofisi ukuthi alubane umama luya oyathola ngoba ukhanya ngani ngumuntu ofuna ukusebenza labantu uyabona le indoda inkhumbuza kudala abanye ongabathola ukuthi uvela esikolo ubathole bekumele lendleleni ube subale ukuthi amfuna ukubonana lawo uyabona ya njalo ungumuntu engibona ngani ngenxa yokuphumelela kwakhe ukuthi wasizakala kalula ngibona ngani kuba nzima ukuthi azwisise ukuhlupheka kwabantu angisho ukubona kwami lokho kungenzakala ukuthi kangikuboni ngendlela eyiyo
Uxolo sihlobo zami lobe kungumnumzana Donald Mvundla isizalwane seZimbabwe sesihlale ngapha eMelika okweminyaka eminengi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ePennsylvania Abantu makhaza ingcwethi kwezenotho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhala ngombiko kamphathintambo obona ngezenotho umnumzana Patrick Chinamasa yena othi uhulumende sezaqalisa eleZimbabwe selizaqalisa ukusebenzisa imali yama-bond notes. Bathi uChinamasa wethu leyo mbiko lo ibhanga le-Reserve Bank lingakakhulumi labantu makhaza idale lephalamende lengcwethi kwezenotho ngemali le. Ingcwethi kwezenotho ezinjengenhlanganiso ye-Veritas zithi umthetho we-Presidential Powers kawumelanga ube khona kusisekelo sombuso welizwe. Njalo iziqondiso ze statutory instrument 133 of 2016 ezethulwe ku government gazette zivula indlela yokusetshenziswa kwama bond notes kaziqedakali ngoba zivalisa imithetho eminingi yamabhanga lokungenziwa iziphathamandla zikahulumende ezibona ngezemali. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo umnumzana Samson Inhliziyo ingcwethi kwezokusebenza kwamabhanga.
Amabhonzi abuya sibili abuthandabuzi kanti abuya ngenyanga naleyo kaNovemba and abantu kanye bathithikele emabhanga lapha kakhulu bezama ukuthi bathole izimali zabo. Kodwa ngokukhuluma kwebhanga elikhulu lona lithi no abantu kumele bazise sibili ukuthi amabhondi la asebenza kanjani. Njengoba kona ngocaca eqoqela sendaba kakhulu abantu abokhangele kakhulu ukuthi ilizwe lona sikelele mele liyazi ukuthi lenelisa ukuthi lithengise umnotho walo la kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bathole i-foreign currency ukuthi labenze lenelisa ukuthi benze into zabo ezithize within ilizwe jikelele.
Uthini uZulu ngakho konke lokho?
Abantu nje bona khaya bethuthukele ngawo ngokuthola njalo befuna ukuthi babambe yona imali ngokwayo qoqoqoqo. Ibhanga lelo likhulu likhuthaza abantu ukuthi basebenzise yona i-plastic money le ama-ATM card. Khona ukusebenzisa kwamafoni ukubamba imali ngamafoni, ukuthumela imali ngamafoni, ngama-transfers, ngapho ukuthi kuleli. Njalo kuningi into abantu abangazibamba ekuthumeleni imali. Kodwa njengoba abantu bethuthukele njalo futhi uyabona ukuthi abantu bayahambe balayini emabhanga ngenxa yokuthi bafuna ukuthi babambe imali ezandleni. Kunzima khonokho ngoba abantu izitolo namazimpili okuthize la manje nje amabhizinisi osomabhizinisi abasabhenki imali ebhenki ngenxa yokuthi beyisaba la babhizinisi imali zabo ziyaziwa ngama-bond notes kodwa khona kungasikho lokho.
Baba Nhliziyo, singathi-ke ama-bond notes lawa azabe esetshenziswa njani?
I-bond note yona ngokwayo gobogobo ilingini layo i-US dollar le ekhona emabhanki. So ukuthi wona uyaluza imali ngokubuya kwama-bond note hatch akunjani. Abantu beyenelisa ukuthi bathole imali yabo yonke ekhona emabhanki. Yona i-akhawunti yomuntu alayo yena emabhanki iyamvumela ukuthi ayenelisa ukuthola ama-bond note, ayenelisa ukuthola i-US dollar, ayenelisa ukuthola i-rand, ayenelisa ukuthola i-yen, ayenelisa ukuthola zonke nje imali ezithize ezikhona.
Lo ngumnumzana Samson Nhliziyo, ingcwethi ebona ukusebenza kwamabhanga obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Ukuziphetha ezo suku sikhangele bezihamba phambili, umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uzinikele kuziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.